Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 25/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tikubatana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Nova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December.
Zimbabwe nhasi yobatana nedzimwe nyika mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwiswa nekumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence.
Kumasare dzimosha ini tichida unonzwa kuti sare ringati chipomusoro pebill ratanga chiranga chiapply dare rakwanza kunzwa chichemo chedu.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vange vakasungwa nezuro vapiwa mvumo nedare yekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Varimi vefodya vakawanda votambirana nechirongwa chekuvakwa kwemadhilora ekupisira fodya anoshandisa huni kana kuti marasha mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rese mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwisa kumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence icho chatanga nhasi chichapera musi wa 10 zvita chinoitwa kamwe chete pagore rega rega. Dingindira regore rino rinoti investing to prevent violence against women and girls kana kuti rinokurudzira kusimbiswa kwenyaya dzekudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vapawo mashoko vachiti tose ngati batanei mukumiririra nemukutaura pamusoro pekumisa mhirizhonga yemhando ipi kana ipi kumadzimai zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu achishanda muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Helen Kadarire kuti tinzwewo maonero avo.
Isusu sewa petru kubatana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December. Ichikurudzira vanhu vese vemuZimbabwe kuti vasaite zvemhirizhonga mudzimba kune vakadzi nevasikana. Gore rinoti miyedu inoti unite, invest to prevent violence against women and girls. And temi iyo inouya panguva yakanaka chaizvo nekuti members of parliament edu ari kushedzera kuti vanodawo budget yakazvimiririra inoita nezvegender-based violence kuti inge iri operational munyika. Ichitarisana nenyaya yachoni tinoona kuti mastatistics acho anoramba achikwira enyaya dzegender-based violence.
Asiwo ngati tarisei kuti iyo mitemo inobata nyaya idzodzi munyika yakamira sei.
Munyika mune mitemo inobata nenyaya dzemhirizhonga inova Domestic Violence Act, Sexual Offences Act neiya inonzi Trafficking in Persons Act. Asi chero hazvo mitemo iyi iripo hapana chiri kuitika.
Imiwo sesangano zvamuri kuita ndezvipi kubatsiridza nekumiramira womunyaya idzodzi?
Tichishanda sewalpe nemadzimai ari muparliament vaya vari muzvinzvimbo zveutungamiriri. Vari kuti nyaya dzesexual harassment neviolence kumadzimai nemadzimai echidiki nemadzimai ari kurarama neurema ari kunyanyisa chinova icho chinoita kuti vakadzi ava vasade kupinda munyaya dzeleadership kana matongerwo enyika.
Mochikurudzirawo zvipi kuti nyaya dzemhirizhonga iyoyi dzipere munyika?
Isusu sewalpe tinoti pa 16 days idzodzi tiri kukumbirawo kuti hurumende yedu iite inonzi stand alone budget inonge ichitarisa nyaya dzegender based violence kuti dzinge dzichireduswa. Budget iro rinoita kubatsiro kumapurisa nekumatare edzimhosva kuita kuti nyaya dzacho dzitongwe dzinge dzichitongwawo zvakanaka nenguva chaiyo kuitira kuti madzimai awanewo justice yavo yakanaka. Takadaro tinenge tichikumbirawo hurumende neZimbabwe Electoral Commission, mapolitical parties nemamwewo mastakeholders anoita zvedemocracy nehuman rights kuti vange vachishedzerawo nyaya dzepeace before, during and after elections. Iye zvino tinoziva kuti nyika yedu yakatarisana nemabyelection muswa 9 December zvinenge zvichivawo munguva iyoyi ye16 days of activism. Saka tinenge tichidawo kuti mastakeholders iwayo akwanisewo kumeka sure kuti unge muine runyararo munyika, especially kuma constituents nekuma ward kunenge kuchiitwa mabyelections.
Avo vange vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mushandi muofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE. Muzvare Helen Kadarire vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vakange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuparadza midziyo nezvivakwa mushure mekuratidzira kurambidzwa kukwikwidza musarudzo. Dzeutungamiri wevadzidzi weSRC vapiwa mvumo yekubvisa mari yechibatiso nedare redzimhosva kuti vatongwe vachibva kumba. Vatatu vakange vachimiririrwa namagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe na Tinashe Gaswa. Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vechikoro cheUniversity of Zimbabwe panyaya iyi, asi tabatawo mutauriri wesangano rezinasu vaLifeline Guta kuti tinzwe zvizhinji.
Kumasare dzimosha theni tichida unonzwa kuti dare ringatichipamusoro pebill ratanga tichiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu tichitarisa kuti panenge wakasungwa apa vari kuda kukondestawo pamaelections emastudents representative pathe University of Zimbabwe apa musi wa28. So wanzwa chichemo chedu tichitarisa navo futi nemamirira zvakaita kuti aiwa vananga vavane mukana wekuti vanorepresenta university yavo ende vachipawo vadzidzi mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda. Izvo zvinova zvinokurudzirwa pakufambisira donzvo redhemokrasi munyika yedu.
Tichitarisa mhosva dzavari kupomedzerwa neurongwa hwekuenda kumberi, mava kutarisira zvipi?
Zvataa kutarisira ndezvekuti nguva inotevera ini ndeyekuti mauniversities kana tingati ava vanotitungamira kumauniversities tichikumbira kuti vaedze nepavanogona kuti ngavasange vachipindira munyaya dzevadzidzi. Izvi zvinova zvinhu zviri kuzokanganisa sarudzo because tichitarisa maelections emastudent representatives ndeyekuti tida kupa vadzidzi mukana wekuchuza ava vamiririri vanozokwanisa kushudza zvichemo zvavo ikoko. Saka maadministrations kana iva vatungamiriro vemainstitutions ekudzidza iti haya tertiary institutions kana vachizopindira munyaya dzakadaro manje vanolimita ukoro kujanyirira vana kunge vachiita sarudzo dzavo musina sarudzo dzakareretera kumeri wedivi but vachivapa mukana wekuti vanosarudza vakasununguka. Saka isu zvatikutarisira kumberi uku ndezvekuti nyaya dzakadai so kana kuti maissues iyaya atakatasa nawo haatingapfanhuri tichimatarisira kubva kune vatungamiri vemaunivhesiti because tikutaura kuti isusu tikufamba nedonje rekuti tinofanira kuti democracy wanhu vachikwanisa kuita sarudzo dzavo vadzidzi vari kwanisa sarudzo dzavo pasina kudzvanyiriro uro pasina kunge sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi.
Ndingangopedzisirawo ndichibvunzawo kuti idzo gadziriro dzesarudzo dzamataura dziri kuuya idzodzi dzave papi?
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka. Tiri kufamba tichitaura nemastudents tichivatsanangurirawo donje redu zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika maerero nezvatinosangana nazvo pamayunivhesiti yedu kana panzvimbo dzatinodzidzira. Sarudzo dzedu idzo dzinenge dzichiitwa musi wa28 tichigadzirira kudaro isu sezinaso tikuti aiwa zviri kufamba zvakanaka bhekuti donje redu rimwe chete isu sezinaso tinofamba nekuhwina ende our motto is the same thing, it is our victory in certain issues. Nga awezi nga adewu tikanganisa, kana wakada kutimisa, but it says in answer, donje lebiru ino chete, tinenge chingo ina chete, bozi chedu kumira wazizi, ende wazizi chete.
Avo vange vari mutauriri wesangano rezinasu rinomiririra vadzidzi va Lifeline Guta vange vari parunare kuHarare ne Studio 7. Varimi vefodya vakawanda vanotambirana nechirongwa chekuvaka madhihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma achivakwa nechizvino zvino izvo zvavanoti zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika. Mutoro wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kugona kupisa fodya zvakanaka zvinoisiya yave neruvara rweyero zvinoratidza kuti haisisina mvura zvinoita kuti murimi asarasikirwe nefodya yaanenge akohwa uye zvinowedzera mari yaanotengerwa nayo fodya yake kumusika wefodya. Varimi vari kuzvikwanisa nokuda kwemhando yemadhirihora avari kuvaka mazuva ano anoonesa fodya zvakanaka asi achishandisa huni kana marasha mashoma. Varimi vakaomesa fodya yavo nekuichengetedza zvakanaka vasati vanoitengesa vanoderedza kurasikirwa nefodya yavo kubva pazvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15% kusvika pazvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Murimi wefodya mudunhu remakonde kumashonaland west Vasipa Chidhakwa vanoti madhirihora aya anonzi marocket barn akanaka sezvo achiita kuti vasashandise huni dzakawanda senguva yakare. Vachidhakwa vanoti nguva yakare vaishandisa zvitaki zvehuni zvitatu kupisa fodya inenge iri mudhirihora asi iye zvino vave kushandisa chitaki chimwe chete nechidimu.
Huni pari zvino tishandisa mavhisirota tava kushandisa huni shoma. Iko zvino zvitongwa ngoti ndikazadza bhani rangu iri kudhara ndashandisa 3 makodzi kuti ndikwanise kupedza kupisa bhani asi bhati pari zvino tichishandisa visrot iri ndava kupedza 1.5 kodzi.
Vachidhakwa vanoti madhirihora vari kuvaka anoburisa mvura mufodya zvinoipa giredhi repamusoro kana yave kutengeswa.
Chinoita kuti fodya ibude zvakanaka imvura ikakwanisa kusvipa mvura yobuda nemavhenda ayo ekumusorayo ndo andabe mvura idzi ibude inyazobvisa mufodya inebva yabuda ichienda so that fodya haichasvibi yakunyazobuda kala yako yaunonga watenesa panonga watanga kurezera thermometa yako kuti ipise fodya zvakanaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumazoe mudunhu remasoraland central vatinache pazvakavambwa vanoti madhirihora matsva aya anopisa fodya yavo zvakanaka uye vachishandisa huni shoma zvekuti havarasikirwe nefodya yakawanda yavanenge vakohwa.
Inenge iri shoma because inochengetedza marasha iye ichifena mhepo nepazii paya paya so that marasha mazhinji haakasiri kupera mubhani kati huni hadzikasiri kupera Kuzi banga baishandiswa mepo nepanesanga na zvibaya.
Mushavi mukuru weboka rinoona nezvekurimwa kwefodya munyika iro rakayamura mukuvakwa kwemadhirihora anoshandisa huni shoma vaClifford Machona vanoti madhirihora aya anotevedza kushandiswa kwehuni nezvikamu makumi mashanu kana kuti 50% kubva muzana. Mutauri werimwe sangano rinotenga fodya reTIMB Muzvare Telefani Moyo vanoti madhirihora matsva aya akanaka sezvo pasina hurongwa hwakati tsvikiti hwekudzoreredzera miti inenge yatemwa.
CTIMB tiri kukurudzira nekudzidzisa varimi kwese kwatiri, kwese kwatinoenda tichiva trainer, tichiita mafield days, tichiita maawareness campaigns, tichishanda takabatana nematobacco buying companies anova ndiwo vamacontractors, also nevemaauction floors vanoona nezvekuti fodya yatengeswa.
Mutauri webazi rinoona nezvemiti munyika reForest Commission amai Violet Makocho vanoti vanokurudzira kugadzirwa kwemadhirihora anoshandisa huni shoma sezvo zvichizoderedza kutemwa kwemiti munyika. Asi amai Makocho vanoti zvinonyanya kuzotambirika kana varimi vakawanda vakatambira chirongwa chemadhirihora aya. Hurumende iri kutarisira kuvandudza goo refodya kusvika pamakirogiramu mamirioni mazana matatu kana kuti 300 million kgs gore ra2025 risati rasvika, uye kuvandudza bhizinisi refodya kusvika pamadhora ekuamerica mabhiriyoni mashanu kana kuti US$5 billion nekutengesa zvigadzirwa zvine chekuita nefodya kana kuti tobacco value added product. Chirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya ichi chinonzi chichateredza kurasikirwa nefodya kwevarimi, izvo zvichakudza gohwo ravo zvikamu makumi maviri kubva muzana. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuhondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Nasi Egypt yatambira vanhu vange vari muutapwa hweHamas vanosvika 14. Egypt inoti yatambira izvi sechiratidzo chakanaka pamusoro pekuwedzerwa kweurongwa hweGaza Truce hwekumbomisa hondo kwezuva rimwe kana maviri kubva kumapato ese. Mukuru wekufambiswa kwemashoko muEgypt vaDia Rashwan vachitaura nevatori venhau vati vari kuita hurukuro dzakadzama nemapato ese kuti vawirirane pamusoro pekuwedzera chibvumirano chemazuva mana, izvo zvinoreva kusunungurwa kwevamwe vasungwa muGaza uye vasungwa vePalestine vari mumajeri eIsrael. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Munei Mudawapi vekambani yeNeo Life vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara ivo imo muno muAmerica kuTexas. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Mudawapi, mungatitsananguroo here nemabasa amuri kubata imo muno muAmerica?
Mabasa andiri kubata muno muAmerica, ndinotengesa maproducts akati wandei. Ndinotengesa maproducts emumba, ehealth, emugarden. Maproducts aya ndotanga nehealth, ndinotengesa anorapa cancer, anorapa sugar, anorapa zvirwere zvakawanda. akawanda ne anomudza weight ne anogenesa weight ndinomatengesa emumba ndinotengesa ekucleansa mumba mahendi endi ekugesa mameti ekugesa midziyo yemumba akawanda zvekuti ndinotengesa futi mamwe ekugeza mafuta ekuzora asingatsvukise sekungoti ganda rinonga rakangonaka natural richirakaserera zvakanaka zvisina huchuku zvinhu zvisina mishonga yekuti munozosara mako kubata zvimwe zvirwere ndiwo maproducts andinotengesa iwayo.
Makafunga sei kutanga kutengesa zvamuri kutengesa izvi uyezve zvinogadzirwa kupi?
Ndakafunga kutengesa ndiri kuAfrica ndandingori amai vaingova vanosara nevana pamba vatinoti mahousewife. Saka pandakaona kuti regai ndiite rimwe basa remaoko ringandibetsera kundipa mari ndopandakafunga zvanhu izvi. Ende maproducts edu anogadzirwa muno muAmerica ndokunako zvaita sinzi ndava kuno ndava kumuzinga.
Pane mamwe mabasa amuri kubata here semudzimai imo muno muAmerica?
Hongu ndiri kubata as a caregiver ndobasa rimwe randinoita muno muAmerica.
Zvakakosha sei kuti mudzimai awanewo rimwe basa raanobata rinowanawo richimunzi ramari repadivi sezvamuri kuita?
Zvakakosha zvokuti nekuti haumirire chouviri chimwe sezvo mazuva ano upenyu hwakaoma mari dzatikutambira hadzikwani kuti dzibhadhare zvese zvatinoda semabhilsi kuendesa vanavo kunzeo kuti vanofara kana kutozvitengera mota chaizvo mari dzatikushanda hadzikusununguri kuti uite zvaunoda panguva iyoyo saka kutengesa pakakosha.
Zvii zvamungapowo semazwi eshingiso kune mamwe madzimai akateerera angati ndingazvigonawo here zvinhu zvakaoma kudai? Zvinoda mari yakawanda here kana kuti mudzimai angatanga sei?
Izvi zvinogonekwa nemunhu wese zvake anoda kupinda mubhizinesi rino nekuti bhizinesi rino haritangwi nemari, rinotangwa neshungu dzako chete. Unogona kuzvitsvagira maclients usina kana mari ende maclients iyaya ndivo vanototitenga vega. Unongovaudza kuti mari muakaunti. Chakanaka kungogona kuzvitsvagira maclients. Maclients ndivo zviri important, hazvibudisi mari yako, zvinobudisa mari yeclients. Saka izvi zvinhu zvakakosha chaizvo zvekuti haumbofungi zvecapital kuti regai ndimbotsvaga mari yecapital. Zvinongoda ruzivo rwekutsvaga maclients chete.
Pane mabasa amuri kuita aya, vanenge vachida kuziva zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanoda kundiona zvandiri kutengesa vanogona kundiwana ndiri paonline yezvo ndinotengesa. Tinotengesera online mune mudawapi @newlife.com kana kundiona muma WhatsApp group amazuva ano aya panhamba dzinoti +214489877. Vari kunze kwenyika ndiri pa +12144898774.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda zvimaita zvemufungeni Mwari akukomborerei.
Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinokugamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari muSouth Africa pamusoro penhau yavakati timbokurukurawo nezvayo pamusoro petsika yekubvisirana pfuma kana kubhadhara roora pamwe chete nemutemo unobata pfuma inenge yasiyiwa nemufi ingadzi muchirungu estate. Mufundisi Moyo, tipei tinzwe maonero enyu kana pfungwa dzenyu pamusoro penhau yekubvisirana pfuma pakuroorana kana pakuwanana.
Panhau yekubuditsirwa roora iyi nhau yakakosha zvikuru nokuti kana mutemo wenyika yedu wakadzika mutemo wokuti varume havamanikidzi kundobuditsa roora, vanoroora kana kunga achida kana asingadi orega. Nhau yakafanana nhau yakaipa zvikuru nokuti kana tiri mukati menyika hatifanisa mutemo dzakafanana idzodzo mukati mewanano. Munhu anofanira kuroora munhu. Ndoo saka makaona chere na Jacobo wakashandira mudzimai wako makore manomwe. Saka munhu wese anofanira kuti aroore mudzimai wake. Mutemo yakafanana iyi hatikurudziri. Mutemo yekutambisa vanasikana nevanhu, mutemo yekutambisa vanhu. Ndakuudza varume vakawanda mukatevedza mutemo yakafanana iyi hakuna kwamunosvika, nokuti hakuna mudzimai angazokuremekedza kauti agare newe uye futi kauti aronge newe mahara, nokuti mudzimai anenge achishandavo iwo usimushandisa mahara. Saka varume vanofanira kuti vaburitsire madzimai avo roora, vandoroora madzimai avo.
Ko, panhau yepfuma yasiiwa nemufi mufundisi moyo munoti tinonzwa kuti iye zvino mutemo unoti hapana chinofanira kugoyiwa kunze kwembatya dzakachipfekwa nemufi, zvimwe zvese zvasara zvinofanira kunyoreswa namaster of high court.
Apa regai nditende nditi apa mutemo uyu wekufirizwa kwembatya kwemari pakakosha zvikuru sezvakataurwa chinzi chinotenyewa chigovaniwe kana munhu achinge afa imbatya chete. Imba dzimotokari kana mari kana mapadza kana matv kana zvingawo zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvigoverwe nedare. Apo panenge pakanaka kana zvitiwa nenzira yakadzaizwa kuti kare kana murume achinge afa vahama dzaive achitora dzimotokari kana dzimba madiwo vana vaisara vasina pekutangira vachidzingwa uye futi nemudzimai. Saka apo pakanaka zvikuru kaatiwa nenzira yakanaka uye futiwoza kuti kumwe matare nemamwe magweta kwaane magweta matsotsi anogona kungotengwa achiuya nenzira yakadaro chere munhu akasiya anyora wewu inogona zvekushandiwa. Saka apa mutemo uyu ndinotendera nawo uraiti.
Mune zvamunopesanawo here nazvo pamutemo iwoyu?
Ini chandinopokana nacho pamutemo uyu wakaiswa mukati menyika yedu ndepekuti kana mufi akafa ane madzimai maviri kana achigara kutauni, kutauni anogona kuva akavaka musha, umwe mukadzi achigara kutauni, umwe achigara kumaruzevha. Zvinongwa kumaruzevha kakangova kwaimba yeraundi kurauti kana murume akafa anenge ane imba yemutaundi anobudirira. Kawatiwo kutauni hakuna imba anenge achiriroja kugara paimba yebasa, ari kumba achigara paimba ndi anenge achibudirira. Nhau yakafanana inhau isina kunaka uye futi zvenemutemo wakataurwa wokunzi zvakaita sei ndofa panapa ndine musha wangu wandinawo, mudzimai wangu oroorwa nomwe murume, kana mudzimai wangu akafa murume uyo anenge akutora musha wawakita wake, vana vanga vachawani chinhu. Mutemo yakafananawo mutemo usina kunaka uye futi zvepamutemo iwowo unotsikirira varume nemadzimai kunyanyanya madzimai kuti kana murume kana akava neumwe waanodana naye kunze small house isingazikwani for 3 months anokwanisa kuti awanevo. Zvinhu zvinorwadza izvo kuti madzimai anenge akashanda nesimba kuti wasvika ipapo uye futi zvisi kana hazvigoni kuti zvigamuchirwe zvemuromo oga zvamunenge makaita pasina kunyongwa pasi. Tinofanira kuti tikoshese magariro edu akanaka.
Maona mukana nhasi wekupa pfungwa dzenyu zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko iroro ramuri kuchema naro?
Ndinoda kukurudzira kuvarume vese nemadzimai, varume roorai madzimai enyu, muchida kugara zvine runyararo buditsirai madzimai enyu roora, kwete kutevedza mitemo iri kuiswa munyika. Hakuna kwainokusvitsa ino kuti hakuna mudzimai anofara kugara nemurume asina kumuroora, kwete kugara nevana vevanhu kutevedza mitemo. Nokuti matsotsi angafara zvikuru kuti aiwa ndakungochenesa madzimai nokuti ndakanzi handiroori. Zvava kuti mumba momo hamuna rugare, hakuna mudzimai zvaanofara uye kuti mwari avaropafadzi pakadaro nokuti anenge atoti mapoto. Kana usina kubuditsira munhu roora anonzi mapoto iwawo.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teerera zvakare svondo runouya apo tinokupai chimwe chirongwa chatinotarisa zvatinozangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga, tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu svondo rinouya. Tisati tapendera regai titarise zvabuda mumitambo yenhabvu yanhasi. Yada Stars yarova Dynamos 2-1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shisham 1, ZPC Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manika Diamonds 2, Green Fuel 2, Triangle United 1. Tabata shika kumagumu echirongwa chedu, chanasi anokuoneka ene mufaro. Dini Evans Zininga, diri mu Washington DC, ndoku CIA, mwina ntungamili nkomo achikupa echirongwa che isindebele.
Soko isika tisenda bakufu.